Vatimba nevamwe vavo vakasungwa musi wa 16 Chikumi kuAvondale vachipomerwa mhosva mbiri yekupesvedzera mhirizhonga pamwe nekusazvibata zvakanaka paruzhinji. Asi mutongi vaColette Ncube vasunungura mwana wavatimba Ndapuwa Sean nevamwe 11 pamhosva mbiri dzese idzi vachiti vakangobatanidzirwa vasina mhaka. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanotsanangura zvabuda mudare.
Nerimwe pane 77 wangu asarava vanzi ivavo havana mhosva yavanogona kunzi vadaire. Pane mhosva dzose dziri mbiri, asi vamwe vavo vanzi vachangodaira chete mhosva imwe chete yekutanga yekunzi vaive pakati pegungano.
Vatimba nevamwe vavo vanotarisirwa mudare mangwana, uye dare rati vachuchusi nemapurisa vachaenda kumba kwavatimba kuAvondale kuti vanoona nzvimbo inonzi ndiyo yakaparirwa mhosva. Vasungwa ava vakasungwa apo vaiti vaicherechedza zuva remwana wemuAfrica, kana kuti International Day of the African Child. Mune imwewo nyaya, vanorwira kodzero dzevanhu Muzvare naMatai Kwekweza, munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi vaRobson Chere naKanzura Samuel Gwenzi, avo vakasungwa mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International muna Chikunguru, nhasi vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro kuti vatongwe vachibva kumba mushure mokunyimwa mukana uyu nedare ramagistrate. Gweta ravo vatinashi chinopfukutwa. VeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vafara kuti chikumbiro chavo kudare chabudirira.
Saka vapiwa bail, vanzi vanofanira kubhadhara $150 then nekuti vagare kumaadresa vakapa kumapurisa, nekuti varipote kumapurisa kuHarare Central, chishanu chekupedzisira chega chega.
Vatatu ava vakasungwa vachinzi vaive pagungano revanhu vakaratidzira pamatare amagistrate kuRotten Row, vachitsutsumwa nekusungwa kwavatimba nevamwe vavo, asi vari kuramba nyaya iyi. Vachuchusi panyaya iyi havana kupikisa chikumbiro chevatatu ava kudare. Vanhu vanodarika zana kubva kumatimana enyika vakasungwa vachipomerwa mhosva dzekuti vaironga kuda kuratidzira nekuvhiringa musangano weSADC. Zvichitevera kupera kwemusangano weSADC, mutauri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti vasungwa ava vachazobuda mujeri. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati zviri kuitika kumatare zvinoratidza kuti vanhu ava vakasungirwa zvematongerwo enyika.
Zvakuitika izvihongu ndo zvakataurwa naMutsvangwa. Mutsvangwa akataura vaMutsvangwa vakanyatsobuda pachena kuti vanhu ava takavasungira zvematongerwo enyika. Asi ndo vanogara vachitaura vehurumende kuti hatipindiriri nezvine matare, hatipindiriri nezvinoitwa nemapurisa. Hongu kazvarakidza zvabuda pachena.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vaMutsvangwa vakataura mashoko aya vasingarevesi, vakatiwo vanhu vave kupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso ava ndivo vakakumbira matare kuti avape mukana uyu.
Matano ekoti angofamba sekufamba kwaanosvita, hakuna kungomuka kozi chibudai mukoti. Ivo vacho vaburitswa ndo vakatoenda kukoti vakaramba vakaapply kuti tachinda obheiri, ndokubva koti yagara ikadziya nyaya yavo ikaona zvakakodzera kuvapa bheiri. Koti dzeZimbabwe hadzina anodzitonga kunze kwevakagadzirwa pamutemo kuti vatonge nhau dzekumatare.
Mumiriri weHwange Central vaDaniel Molokele veTriple C avo vange vari mudare vati gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire pamashandiro ematare. Hurumende yakashorwa zvikuru nemasangano akaita seUnited Nations, European Union neAmnesty International nemamwe nekusungwa kwakaitwa vanhu vachinyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso pamberi pemusangano weSADC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.